kuti inde mudzimai Afrika yagara yashungurudzwa makore akawanda saka ndikuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai madzimai anenge marriage wenger ari kushungurudzwa nekutorerwa vana vake kubva kukei yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa tokuenda kuWashington DC kuti toda kuti mutione kuti madzimai chiri pano kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakurukuru venyika vekutonga nyika vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth ndivo zvatiri kuenda kuWashington DC tokuendawo futi kuWashington DC kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi tinoshanda mukutsimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa asi takanyanya kukosha tinobatsira kuti mhuri dzevana veafrica dzigare dzakasimba
muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku
tiri kuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizinisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure vakadzi vana neyouth tiri kuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects arida kunzwa kuzimbabwe vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanozvisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding tiri kumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu tiri kushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yetexas takataura nemukurumukuru wecongress wekutexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between zimbabwe netexas tinaiyo inonzi sister city